Vakawanda munyika vari kuchema chema nekushaikwa kana kushomeka kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi, mvura yekunwa, mabasa nezvimwe. Studio 7 yatenderera mumigwagwa yeHarare ichinzwa kubva kuvanhu nezvezuva reKisimusi. Amai Chenaishiri vekudziva raSekwa 2 vanoti Kisimusi yegore rino yange yakaoma kudarika mamwe makore nekuti vange vasina kana huku zvayo ukuwo vari murima sezvo kusina magetsi.
Hakanese kumbonyanya kumbopembera because ikonomi yacho naina kumbomira mose. Masii zakatarisana nesu nhasi zvasiyana zvawinisi honestly. Masii zavapira zvingamboitika kasika mari nhasi then what? Even magetsi achona hakuna unotenedeza chi hapana kutongosungoona mudzi munyika munomu.
Vanoti pfungwa dzavo dzatove mugore ra2020 kufunga kuti vachawanepi mari yekubhadhara kuchikoro chevana nokuti yakakwidzwa zvakanyanyisa. Mashoko aya atsinhwa nababashe patisa vanhu vekutinward north.
Christmas yakadhakwa hakuna mari, number one. Number two, hakuna magetsi. Toitamba sei Christmas yacho? Magetsi aenda tisatabika, saka mafiriji madhiringi anenge achipisa. Saka tinoti Christmas iChristmas pachiiwe.
Amai Charity mubaiwa vekuWestgate vaudza Studio 7 kuti vaswera vakarara nokuti vakashanda zvakanyanyisa gore rino zvokuti nyama dzomuviri wavo dziri kurwadza.
Sinzara ndasida kungorishandisa kuzorora because he has been working through and through, saka ndiendiri pakuzorora.
Mukomana wechidiki tinotenda Mhundwa anoti akazvarwa musi weKisimusi, saka atsvaga huku nenyama yekuti apembere bhavhade rake aine shamwari yake yepamoyo Tinashe Kabende.
Tisungori kumara izvizvi tatombotsvaga plani yedu kunogochawo nongodai kozi nati birthday rangu saka tisamboitiwo plani nemaabrathazida.
Amai Nyara yeChikwiri Chadika vanobva kuBhuyera vanoti vachatora huku pane dzavanotengesa kuti vabikire mhuri yavo nhasi kupembera Kisimusi.
Ini zvara nhasi ndichangoswerawo ndiri pamba ndichingogochagochawo. Ndinochengeta huku, ndichatorawo huku dzangu ndichingogochawo pamwe chete nevana vangu nama neshamwari.
Studio 7 yawanawo mukana wokutaura namufundisi Sam Dube vekuTabernacle of Faith iyo iri pasi peApostolic Faith Mission kuHarare West. Mufundisi Dube vakurudzira vatendi kuti vasarasa hunhu pamhemberu yeKisimusi.
On that note, ndinokumbirisawo zvekare patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera, let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako, uchifara ndangariro dzako dzakadzama kuti zviro kwazvo kune basa guru rakabatwa mukati meupenyu hwangu. Ndinozi Pastor Sam Dube, ndiri kutinwa North Apostolic Faith Mission, Tabernacle of Faith. Ndinoti muve neKisimusi yakanaka, muve ne2020 yakarongafadzwa muzita raJesu. Amen.
Vatiwo zuva ranhasi nderekupemberera munhu akasunungura mweya yevanhu vese kuti upenyu hwavo huendeke zvakanaka.
Tinoya kuzopemberera munhu akazotisunungura, tinoya kuzopemberera vanhu vakaita kuti nyika yedu kana kuti upenyu hwedu huendeke zvakanaka. Munyika medu chaimo chaimo tinopemberera mazuva akabarwa vanhu vatinotaura chiti maliberation heroes edu, tinokorokotedza kana tinorangarira izvozvo. Asi ndinotenda kuti the greatest hero of all ndiJesu Kristu, the greatest liberator ndiye Jesu Kristu.
Mufundisi Dube vakurudzira zvakare vatendi kuti vasatsauka munzira yokutenda Jesu Kristu chero zvazvo nyika iri kuvava nemarwadzo.
Saka patoti Jesu Kristu azvarwa, why should we celebrate? We celebrate because we have a new opportunity. Tine kukana wokutangisa pazvaupenyu hwedu. Because zvino tichibva napa next week, this time tinenge tatopinda mugore idzva. Patinopinda mugore idzva iro, do you understand kuti Jesu Kristu paakauya pano panyika tichiri tichibva sekrista? What are we doing with our life? What are we doing with our life? Ingave nhamo dzingarwadziwa tikati kuomerwa kwamba pakaita 2019 wokupinda wakakutakura muna 2020 iye Jesu akazvarwa pano. Hapana zvarikuti zvinhu zvakaita zviripo. There was a time ndakanga ndakagara zvotita utizwa ropa richibhoira kuzvadziwa kuti ai ndoino dzibhidi yacho ainasana kuda bhidi but waiziva kuti zvakaoma kudaro kuna apa ndatoyakuka hatisi kukuudzai matestimoni vedu, ndinawo matestimoni enyu. ekubake kwamwari munyika yatauka kudai so jesu kristu kuzvarwa wako akaita has given us new we are not good.
Mumakore adarika vanhu vaiburutsa maredio avo panze vachiridza nziyo dzakaita sedzapowo matavire kusanganisa dindindi full time asi nekushayikwa kwemagetsi izvi zvave zviroto. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.